Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 28 kukadi 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Masanctions mutemo weCongress hausi mutemo waPresident wekuAmerica ba. Bato rine simba rekusimudza masanctions ndewekuCongress. President wekuAmerica anotofanira kuenda kuCongress achiti zvinhu zvachinja kuZimbabwe kusaka chisimudzai masanctions.
Zimbabwe yamisa zvibvumirano nemakambani mana aiireverera nekuchenesa zita rayo muAmerica nekune dzimwe nyika.
Vakanangana nokuti tobetserana sei neZimbabwe. Tinoziva isu kuti muzinda mukuru wamabhizinesi wemuAmerica, United States Chamber of Commerce, wakadzika muzinda wawo muZimbabwe mwedziyapfuura iyo.
Mutevedzeri wemunyori mubazi reAmerica rinoona nezvenyika dzemuAfrica reBureau of African Affairs anotarisirwa kusvika muZimbabwe nhasi. Mudzimai wemutungamiri weAmerica amai Jill Biden vanopeta rwendo rwavo rwekuAfrica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe inoti aichashanda nemakambani ayakambotsvaka kuti achenese zita rehurumende achiireverera kuhurumende nevakuru vakuru vemuAmerica. Gurukota reZimbabwe rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava vanoti kubva nhasi hurukuro pakati peZimbabwe neAmerica dzichaitwa nehurumende dziri mbiri idzi. Zimbabwe yanga yakanyorerana chibvumirano chebasa rekurevererwa nemakambani mana anoti BTP Advisors, Mercury International Limited, Ballard Partners neAvenue Strategies. Zimbabwe yakabhadhariswa mamiriyoni nemamiriyoni emadhora kuitirwa basa iri. Nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Stan Mukasa vanoti Zimbabwe yaifanirwa kuita zvayakaudzwa, zvinosanganisira kuita sarudzo dzakachena, kutonga pajekerere, kurega kutyora kodzero dzevanhu nezvimwe, vachiti havaoni chichachinja kusvika Zimbabwe yaita zvayakaudzwa.
Haisi nguva yekutanga kutsvaga makambani akadaro. Chini chaiitwa neZanu makore even kuchina waMugabe wakange wane makambani zavo, awaiti wachasimudza masanctions nekuita zvese. Hapana chakambobudirira ngekuti hapana chakanaka chinobva kuZimbabwe. Iyo ningiri makambani anga achingoti zvimwe tichaita kuti musangane nemasenators ekuAmerica motaurirana across the table. Hazvina kumboitika ba, wachigotiwo tichati muwe nekunzwanana nekuEurope, European Union nekuUnited Nations. Hapana chakambobuda. Wakati tichati watungamiriri wekumusha kana wauya kuUnited Nations, tichati wabvumidzwawo kutaura nevakuru vakuru vekuno kuAmerica, hapana chakambobuda. Saka mamiriyoni akaraswa iwaya.
Tiri kuona kuti gurukota reZimbabwe rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava vanoti ivo kubva iko zvino hurukuro dzese dzichaitwa pakati pehurumende yeAmerica nehurumende yeZimbabwe. Munoona sekuti izvi pane mapudzi angabuda pazviri?
Hurukuro dzinoitika ndedzekubatsira zveutano, ndezvekubatsira zvekurima, ndo hurukuro dziripo. Hapana hurukuro dziya dzekuti kubviswe masanctions, hapana ba. Saka vanhu vekuAmerica vanosangana nevanhu vano maofficials ekuZanu wekuZimbabwe asi vanenge vachitaura nenhirike nefood aid. Sezvamunoziva kuti America ndiyo vakabatsira panyaya yenhirike yeAIDS kuZimbabwe uku. America ichigonza futi kudya kwakawanda chaizvo kubatsira vanhu kuZimbabwe. Ndokune hurukure ikoko. Hakuna bazwe kuti zvimwe wachawane tsiyo nyoro wogobvisa masanctions. Hapana bahukuru hurukuro dzakadaro. WekuZimbabwe wakataurirwa pachena kuti kuite hurukuro dzekusimudza masanctions. WekuZimbabwe wakataurirwa zvinhu zvavanofanira kuita. Asi hapana kana chinhu chimwe chete chavakamboita.
Saka kana makatarisa beruku munoona sekuti taurirana pakati peAmerica neZimbabwe kuchatangidza here nemwe nzira kana kuti zvinhu zvinongoramba zvakadaro?
Zvinhu zvinoramba zvakadaro ngekuti masanctions mutemo weCongress hausi mutemo waPresident wekuAmerica ba. Bato rine simba rekusimudza masanctions ndewekuCongress. President wekuAmerica anotofanira kuenda kuCongress achiti zvinhu zvachinja kuZimbabwe kusaka chisimudzai masanctions. Zvino weCongress ndiwo wanozovhota kuti tosimudza here masanctions. Handisi kutomboona zvichachinja ba. WekuZimbabwe wana Munangagwa neweZanu wakaramba wachiita zvavari kuita izvozvo ka hapana chichachinja. Ngekuti wakataurwa zvavanofanira kuti waite kuunza nhingirike free and fair elections, kuunza freedom mabasic human rights, wakataurwa izvozvo. Wari kuramba kuzviita, saka wakanzi mukaramba kuzviita isi hatitaure nemi. Mukabunza mahuman rights, mukaunza freedom of expression, mukaunza freedom of assembly, mukaunza free and fair elections, tichagara pasi totaura manje kuti tosimudza masanctions acho. Wakaramba zvese izvozvo, hapana zvavakamboita. Ende chimwe chinhu chikuruka ndechekuti marepublicans nemadhemocrats wakabatana panyaya iyoyo.
Nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paIndiana University of Pennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vari parunare neStudio 7. Gurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vaFredrick Shava vakaudza bepanhau repadande mutande reNewshawk kuti Zimbabwe yava kuda kuita nhaurirano nedzimwe hurumende isingashandisi vamwe vanhu kana makambani. Mutevedzeri wemunyori mubazi reAmerica rinoona nezvenyika dzemuAfrica reBureau of African Affairs, Ambassador Robert Scott, vanotarisirwa kusvika muZimbabwe nhasi chipiri. VaScott vanotarisirwa kuita hurukuro pamusoro pezvakasiyana-siyana zvinobata America neZimbabwe. VaScott vachange vari muZimbabwe kwemazuva mana kusvika musi wa3 kurume. Nyanzvi mune zvemabhizimisi vachidzidzisa paDeVry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti chinangwa cherwendo urwu ndechekuti nyika mbiri idzi dzitaurirane pamusoro pekudzidzana kwadziri kuita mune zvemabhizimisi, rubatsiro rwakasiyana-siyana runobva kuAmerica kusanganisa navana muzvinabhizimisi nevamwe.
Ambassador Robert Scott vari kutarisira kuinda kuZimbabwe musi wa28 kusvika musi wa3 March, kwavachange vachinge vachinotaura ivo nana Minister of Foreign Affairs neInternational Trade vaFrederick Shava, pamwe chete namakurukota mamwe anovona nenyaya dzemari vangava vamutuli nevevamwe vokuna na Reserve Bank vanenge vachionekwa vepapo. Chinangwa chavo chokuinda ikokoko ndochokuti ivo vandotaurirana pane zvunhu zvavanoshandidzana zvizhinji zvacho zvakaita samabhizinesi, pamwe chete norubetsero rumwe rungava runopiwa nyika yeZimbabwe sokunge ichingopuwa kwayaisingoita neAmerica kuzvirongwa zvakaita izvo sezvana HIV AIDS, zvirongwa zvakaita izvo seze zvimwe zvirwere kana muzvipatara kana kuti kune kwaita zhara. Saka ndivo vanenge vachinotaurwa navo ivavo sokunyorwa kwazvaitwa namamwe makurukota.
Misangano iyi nehurukuro idzi dzakanangana nei, Profesa Masocha?
Vakanangana nokuti tobetserana sei neZimbabwe. Tinoziva isu kuti muzinda mukuru wamabhizinesi wemaAmerica, United States Chamber of Commerce, wakadzika muzinda wawo muzimbabwe mwedziyapfuura iyo ichitidza kuti isu tavinga kuzoita zvamabhizinesi nemi zvamunoona petinga kwanisa kuita mabhizinesi nemi vakaungana novokumayunivhesiti novokuchamber of commerce vamabhizinesi muzimbabwe navamwe vese vachionesana saka pamusoro paizvozvo mutevedzeri wegurukota rinoona nezvokuAfrica kwese ndo rasimuka raakunanga kuZimbabwe kuti tinoona kuti zvatakabvumirana vuno kuWashington DC kwatakambodaidza vana minister Shava tikazokukazoendazve kuZimbabwe veUS Chamber of Commerce tavuyazve tichinatsokuona kuti tasvika papi nezvibvumirano zviya tasvika papi nenhaurirano dziya tasvika papi nezvinangwa zvedu zvose kuti izindakupa zindakutorera karinenge richiitika kuti Zimbabwe inopuwa iyo ichipa vaamerica tichingodaro mukudyidzana kwamabhizinesi asi zvese izvi zvinenge zvichaindirana nokuti sarudzo iri kuteverai inenge iri sarudzo yakajeka here
ko nyaya yesarudzo inopinda sei apa profesa Masocha zvinobatana sei uye zvinobatana papi
nokuti kusajeka kwesarudzo iyo kunogona kuzokonzera mvonga mupopoto kukonana kunozovhiringa zvirongwa zvine kudai kufambira America kuenda kuZimbabwe nomutevedzeri unoona nezvenyika dzomuAfrica dzose saka chinhu chokupemberera ichi kuZimbabwe kuti tafungwavo tambodarikwa isu nasachikwama weAmerica mai Yellen tikadarikwazve nomudzimai womutungamiriri weAmerica vaBiden tazochevukwavo tichivingwavo nomunhu mukuru mukuru unobva kuhurumende yeAmerica saka zvinhu zvokuti tinofanira kuchizvigadzurudza patakanzi tigadzurudze kuitira kuti
nyanzvi mune zvemabhizimisi vachidzidzisa paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Zvichitevera kufambiswa kwegwaro rekukurudzira kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa varege kusaina bhiri rePrivate Voluntary Organizations Amendment Bill, umwe mutsigiri weZANUPF anoti bhiri iri rakanaka zvikuru. Sekunzwa kwatakaita muchirongwa chino nezuro, vanorwira kodzero dzevanhu vanoti bhiri iri rinotyora kodzero dzevanhu naizvozvo. Vanhu vanofanirwa kusaina gwaro rinokurudzira kuti vamunangagwa vasarisaina. Nhasi tinonzwa kubva kuna Dr. Simba Mavaza avo vanoti nyika yega yega ine mvumo yekudzika mitemo yekuzvidzivirira nekuzvichengetedza. Chizvarwa cheZimbabwe, Simba Tembo nesangano reChange Organization pamwe chete nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakazvimirira zviri kukurudzira vanhu kuti vaise ruoko rwavo pagwaro iri kana kuti petition. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naEvans Zininga weStudio 7 naDr. Mavaza.
Mutemo unongorora mashandiro anoita mapoka akazvimirira oga yatingati mapvo kana kuti non-governmental organizations mutemo uri pamberi pemutungamiri wehurumende wakamirira kuiswa chidhindo chemutungamiri wehurumende kuratidza kuti unenge waamutemo zvazvinoreva ndezvokuti kana mapoka akazvimiririra akatanga kuita zvinhu zviri kunze kwemashandiro avo avanenge vataura vanobvumidzwa kuti vadzingwe pasina kuenda kumatare
kuona zviri zvinhu zvakanaka here
izvi zvakanaka nekuti zvinotipedzera kunguva zvinoita kuti nguva yedu isapere tichimhanya mumatare kana uri munyika yevaroma ita zvinoita varoma
mungapere muenzaniso pamabata apo
kazhinji vamwe vanoita basa rekukumbira mari nekuda kwezvipoka izvozvi voshandisa mari dziya kumukira hurumende nekuita kuti upenyu hwevana veZimbabwe ushate saka kana vachiongorora mashandiro avanoita zvichiongororwa nevatingati registrar of the PVOs registrar uyu anenge ane chidzidzo zvepamusoro pamusoro pemabasa iwaya saka haasi kuitira hurumende ari kuita basa rake sekubvunzwa kwanenge aitwa nemutemo saka hazvisi kuitwa zvezvo haisi ZANUPF iri kuita izvi asi inyika yeZimbabwe nyika yese inofanira kubvumirwa kushandisa mutemo wayo.
Masangano akazvimirira nanorwira kodzero dzevanhu ari kuti chinhu ichi hachina kunakira nyika, chichavatadzisa kuita basa ravo uye nekumbunyikidza kodzero dzavo. Batai ipapo zvakare tinzwa.
Munyika yese inofanira kubvumidzwa kuprotekta, kuchengetedza zvinokosha zvenyika yazvo.
Avo vanga vari nhengo yezanu PF kudunhu reUnited Kingdom vaMasimba Mavaza vari parunhare kuLondon naEvans Zvininga weStudio 7. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Jill Biden vakapedza rwendo rwavo rwekushanyira nyika mbiri muAfrica, Namibia neKenya. MuKenya, amai Biden vakashanyira nzvimbo dzakawanda nekusangana nevakuru vemasangano emadzimai nevechidiki. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika, amai Lina Ndlela vanoti amai Biden vakaratidza kurwadziwa zvikuru pamusoro penyaya yenzara muAfrica nezvimwe zvinobata vechidzimai. Tabata amai Ndlera muNairobi muKenya kuti vatiudze zvavakaona kubva pasvika amai Biden muKenya.
Amai Joe Biden vakasvika munyika yeKenya kuNairobi, apo pavakange vabva kuNamibia pavakakurudzira vechidiki kuti vave vanhu vanonyatsonzwisisa nyaya dzematongerwo enyika, zvikurisei nyaya dzedemokrasi kana kuti kutonga kweruzhinji. Rwendo rwavo urwu riripo zvekare pakusimbaradza ukama pakati peUnited States of America nenyika dzemudunhu reAfrica, nekuti pamakore adarika aya tiri kuona isusu kuti dunhu reAfrica riri kunyanyozemberana neChina. Izvi zvinove zviri kuita kuti nyika yeUnited States of America ione seiri kurasikirwa neshamwari zhinji. Saka mafambiro avakaita ndeakaaripo pakuti vakurudzire uyezve vasimbise hukama hwenyika yeUnited States of America pamwe chete nenyika dziri kudunhu remuAfrica, kunyanya-nyanya Kenya neNamibia.
Ndiani akavatambira pavakasvika muKenya?
Amai Jill Biden vakagamuchirwa nemudzimai wekutanga wenyika yeKenya, amai Rachel Ruto. Apo pavakakurukura maerana nenyaya dzekuvandudza madzimai panyaya dzezveupfumi, amai Jill Biden vakazoendererawo mberi kunosangana nemadzimai musabhabha rinonzi Kibra, uko kunogara vanhu vakawanda, uko kwavakanosangana nemadzimai anoita mikando yemari pamwedzi yega yega, iri nzira yekuti kana vaisa zvavainazvo mutswanda imwe chete, gore richinopera mari yavo inenge yabereka.
Ko pane zvavakavimbisa nyika yeKenya here zvikuru sei panyaya yezvenzara yavakazvionera voga?
Amai Jill Biden varatidzika kusurukirwa nekurwadziwa nezvenzara yatakatarisana nayo mudunhu reAfrica, kunyanyawo zvekare Kenya inove yawedzerwa nekusanaya kwemvura. Vati ivo nyaya yenzara yawedzererwa nehondo iri pakati penyika yeRussia neUkraine, chinove chimwe chezvikonzero chaita kuti dunhu reAfrica ripinde munzara. Tine tarisiro vahwande yekuti United States of America ichibatirana pamwe nemabato akazvimirira ega tinoti non-governmental organizations vachawanikwawo vachibetsera vanhu vazhinji nechikafu sezvatinomboonawo zvichiitwa kune dzimwe nyika dzinenge dzapinda munzara dzakaita sana Zimbabwe.
Amai Ndlera, sokuona kwenyu zvakanyanya kubata amai Biden ndezvipi, uye ndezvipi zvimwe zvavakataura vari muKenya?
Vahwande, dzimwe nyaya dzavakataura inyaya dzekucherechedza kodzero dzevana vadiki. Izvi zvinobvira pakuti achiriko matunhu emuKenya anoroodza vana vasati vabvezera, inove mhosva yakakura uye chinove chinhu chinomhurwa nebato rinoona nezvekodzero dzevana pasi rese reUnited Nations Convention on the Rights of the Child. Tinotarisawo zvekare kuti pahurukuro idzi dzichabetsera kudzikisawo zvekare kuchecheudzwa kwevanhukadzi zvinonzi female genital mutilation rinove dambudziko gurisa rinoshungurudza vanasikana pamwe chete nemadzimai.
Nyanzvi mune zvamatongero enyika, amai Laina Ndlela vari parunhare kuNairobi, Kenya, neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Zimbabwe Congress of Trade Unions inoti inoda kuti hurumende idzike mutemo unoratidza mari yepasi pasi inofanirwa kutambirwa nemunhu kana kuti minimum wage. Zimbabwe Congress of Trade Unions inoti nengo dzayo dzichashandisa dzimwe nzira kuona kuti izvi zvaitwa kana hurumende isati yaita zvainoda kuti zviitwe. Dutumpengo Cyclone Freddy inonzi yauraya vanhu vaviri ikapunza matenga edzimba mbiri kuChipinge nekuChimanimani. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Wandoro mwara wenemi, nekuti zvamunotaura zvinobuda mukanwa menyu hazviwake, zvinoparadza. Maticha ari kutambudzika munyika ino yeZimbabwe. Imimi ndiyo pamunotaura kuti maticha akagarika, ari kuchikoro ari kufara. Imimi kana muchifara nemhuri yenyu musafunga kuti vanhu vese muno muZimbabwe vari kufara. Mwara wenemi.
Ndadzoka zvakare mufanonyo yadrogifre. Chandinofarira muupenyu hwangu, vana vamugabe chandinofarira pamupenyu hwangu, vakasiya vataura kuti kana tichida shando kuZimbabwe votera ichamisa. Havana kubuda kuhwanza ba, vakabuda nechokwadi. Saka vana veZimbabwe kana musingasinzise pfungwa dzakataura vana vamugabe, tongoramba takangodzvanyirirwa natenda hangu.
Tinotenda nokuti panhau dzakanaka paStudio 7 apo mavese vashamarari. Tinokutendai nokuunza zvirongwa zviriko. Ko yese munangagwa kudaiko zvino kubatsira Zimbabwe yacho tiri muno mukati neSouth Africa. Takauya muno sei kuti tizonhasi taakutsvaka kwaakuda kutibatsira. Ngatanga agadzirisa zvakaita kuti vanhu vave muno muSouth Africa. Ndochisiyemo chatinacho asanyepera vanhu zvaanoita haana kana neicho chaanotaura zvino kumezo.
Wiko ndemu mashoko avandorawa necondemned yaanodeserva mashoko iwaya. Haataurwi nemunhu ari muZimbabwe. Havasi kuSouth Africa here at the time that we are recording my audios are. But otherwise kudai ari muZimbabwe nende munhu ari muZimbabwe ari kuziva kuti zvinhu zvakamira sei. Pamudai vakamboya ngavamboya vamboteachawo zvepazvikuru zvatiri kuticha vamboonawo kuti zvinhu zvakamira sei, uye vamboipuwawo salary iri kupuwa ticha. Vambozviona kuti zvinomanejeka here.
Ini zvangu ndiri murayiridzi. Kuve murayiridzi kwazondishungurudza kusvika pachidanho chakanyanyisa. Unonzwa munhu utungamiri achitaura kuti kwai mari inokwana, ura haisi kutombokwana chinhu. Takuvara namastresi kuti wofa nezvirwere zvakawanda pamusara pekushaya kuti wozvifambisa sei. Chikafu haikwani. Vana vechikoro vedu vari pamba vakutofunda maday school, hatichakwanisi kana boarding kana one mwana zvake kunzi kwai salari yakakwana. Inokwani ichikona kunditengera kana hembe dzekupfeka kubasa kwacho ndakutopfeka bhero. Chikafu hatitauri. Zviri kurwadza izvi vanoti kwai tiri raiti vabereki vadzidzisi vari raiti. Chii chiri raiti papa? Mutungamiri for that muchachitaura zvinhu zvinorwadza kudai. Dai vachinyarara kana vasina zvekutaura.
Makadiko vana hwande. Ndini gogo ndinoda hangu kungobvunza kuti kati yes kara wamangoramba makasungiringa vari kuti adiniko vanotizomusunungura kana vhoti yadarika iye ndiye unenge akasunga kuti vanhu vasavhoti. Inga zvakaoma chikwadi. Imiwe isu tinongonovhota patinoda we. Izvo zvenyu zvekuti munosunga sikara kuti arege kuzodini kukambena, tinongozvikambena isu tega. tozvikambe neraisu iye sikaro wacho hwina kuti
ndiro chedu kuti dai zvinhu zvanaka tadzokera kumusha. Muno mujone matira hamuchagariki, mapemiti ari kunza ari kupera muna June, mapurisa ari kunetsa zvari kutotanga kubata unono na Bosman Pretoria. Zvino chishure chedu chekuti dai ambopinda mukomana tagona kubatawo payslip, vamunangagwa makonewa, generation nyowani ngaichimbopinda. Hakuna nyika inobudirira isati yava nerudzi rudoko kuti kuzochembera huri pazvikara. Ndatenda.
Madekwana akanaka vashamarari vedu pano pastudio 7. Regai ndipewo shungu dzangu pachaunga chese chakateerera tikonai vedu wei. Mutemo wemuZimbabwe waita zvekudiniko? Munhu wakathreatena kuuraya munhu nepfuti kunonzi tomboongorora nyaya yake achifamba hake madiro kushoko. Jobs kana urimo nanhasi havarwadziwi, vari kuongorora nyaya yacho haisi kupera kuongororwa. Ko uyu wakosha chiimo nzora? Wasiyanei na Jobs kala woo nekuda kwekuti munomushandisa muchiti muparadza mumwe mapoka. Ndo zviripoka izvi zvake zvekuti kwanzi vanhu vakabuda mupati kare izvi hazvina zvazvinotaura. Ngaabhadhare vanhu mari dzavo. Kana mushandi akashanda pakambani akadzingwa basa kana kuti akasiya basa akanotsvaka rimwe basa akashanda kumwe, hazvirevi kuti mari yaakashanda abhadharwe. Ini ndonzi chiko pano patimbisa? Ndatenda zvangu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nyika yeAmerica yapendera kucherechedzwa kwenhoroondo yevanhu vatema kana kuti Black History Month muchirongwa chemwedzi wese wakukadzi. Chirongwa ichi chinoitwa gore rega rega. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata chizvarwa cheZimbabwe chinorwira kodzero dzevanhu. Vari mutauriri wesangano reMTC Educate a Girl Incorporated, amai Lucy Chikowero, kuti tinzwe maonero avo.
Ini ndinoona nyaya yekupembererwa kweBlack History Month yakakosha zvakanyanya. Chekutanga ndechekuti tagara tichitongoriwo vanhu vatema munyika ine vanhu vakasiyana siyana. Muno muAmerica vanotaura kuti it's a melting pot, zvinoreva kuti kune vanhu vendudzi dzakasiyana siyana nemaculture akasiyana siyana. Saka kupemberera Black History Month kwakakosha pakuti vanhu vatema vakaudzwa kuno munguva yehunhapwa vane culture yavo yavakanga vainayo kare, zvinova zvakazvave kudzimwa nehistory. Asi kuri kuti zuva iroro ringepembererwa kuunza at the forefront maculture iwayo, maachievements of the black people munyika ino. Saka zvinotikoshera isusu sevauyi vakabva kuZimbabwe nekuti tinenge tichisvikonopindawo munhoroondo dzenyika ino, uye zvichitisimudzirawo sevanhu vatema nekuti kana ukapinda munyika mamunenge muri maminorities panovaoneka inferiority complex, panozogona kubata vamwe vanhu. But kana paine mwedzi unotasa maachievements black people munyika, zvinobatsira kuramba kuti uri paequal footing nemunhu wose.
Kune vana vaakuzvarirwa kuno kuAmerica, vamwe vakauya vachiri vadiki vakazorererwa muno vakakurira muno, vangadzidzawo zvipi panhoroondo iri kutaurwa nezvayo iyi pamusoro pevanhu vatema munyika muno?
Vana vedu vatiri kuzvarira kuno vanhu vatemawo zvakare zvinobatsira kudzidza nhoroondo yenyika kuti vagoziva pavanofamba munotsvedza nemusingatsvedzi, nekuona zvakare nekuti mavanenge vachidzidza imomo munenge muine the remnants yeyatinoti rusarura ganda iya. Asi kana vachiona kuti aiwo takambova nemutungamiri wenyika munhu mutema muno, zvinhu zvakafamba zvakanaka the highest office munhu, takava zvakare nevatambi kana vaimbi kana CEO kana entrepreneurs vana muzvina bhizimusi vevanhu vatema, hazvizovapa kakudzidzisirwa. Zvinodzidzisa zvikuru kuti munhu wese ane identity and it is very important, celebrate your identity.
Ndiri Washington DC, ndini tanonoka wani.